nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kala tereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 4 2022. Makateerera ku studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaConstantino Chiwenga vokurudzira veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga vachiti zvizvarwa zveZimbabwe vana vanyamunhu uye vanofanirwa kuramba vakabatana zvisinei nekuve nemaonero akasiyana mune zvematongerwo enyika. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoendesa gwaro renyunyuto kumutauriri weparamende vaJacob Mudenda richida kuti vamise hurumende kushungurudza varayiridzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvobatsirwa nehurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope nematikiti endege ekuti zvikwanise kuenda kumusha. Mitambo yekasto laga Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ese enyika kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rose neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvine mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanirwa kusiyana nezvemhirizhonga vachiti vanofanirwa kugara murunyararo zvisinei nekutsigira mapato akasiyana nezvematongerwo enyika. Vachiwenga vashorawo mapato anopikisa nekwavati kutadza kutungamira mumadhorobha aanotungamira makanzuru. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemabyelection muvulawayo nhasi vachiwenga vati veruzhinji munyika vanozivikanwa vachifarira runyararo vakati hazvikodzeri kuti vanhu vaite mhirizhonga nekuda kwezvematongerwo enyika sezvo vari vanhu vamwe chete. Vati vanhu vanofanirwa kurangarira kuti kuve mumapato anopikisa hurumende hazvirevi kuti vacharamba vari saizvozvo nekudaro zvakakosha kuti kuve nerunyararo zvisinei nekutsigira mapato ezvematongerwo enyika akasiyana.
Let us remind each other, including those in the opposition, that being in the opposition today is not permanent. So we remain as brothers and sisters of one Zimbabwe, bound by the blood that was shed during the struggle to liberate this country.
Ngati uchidzane itose kusanganisira vemapato anopikisa kuti kuve mapato anopikisa hazvirevi kuti ucharamba murimo mapato iwayo. Saka tinoramba tiri vana vemhuri imwe chete, vanhu venyika yeZimbabwe imwe chete yakabatanidzwa neropa rakabeuka pahondo yekusunungura nyika ino.
Vachiwenga vati vemapato anopikisa vana kana zano rimwe chete rekuunza budiriro munyika. Vakati hurumende yeZANU PF ndiyo ine urongwa hwakajeka hwekusimudzira nyika, vachiti bato ravo rinoda kuti pasave nevanhu kana nzvimbo munyika zvinosarira kumashure munyaya dzebudiriro. Mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vatiwo vanoziva kuti pari zvino vanhu vari kuomerwa neupenyu nekuda kwekushaya mari inovakwanira mukurarama zuva nezuva, vakapa yambiro kune vamwe vemabhizimisi avo vati vari kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano.
It is very difficult for people to afford a decent meal per day, pay school fees for the children, buy school uniform, pay rent, or even pay for transport to and from work. Those in business always hide behind the finger of having difficulties in accessing foreign currency as an excuse for hiking commodity prices. This cannot be allowed to continue.
Zvirikune tsavere zvinji munyika kuti vakwanise kutenga zvekudya zuva nezuva, kubhadhara mari yechikoro yevana vavo nekutenga mauniform, kubhadhara rent nekubhadhara mari yekukwira makombi kuenda nekudzoka kumabasa. Varoma bhizinesi vanovanda neminwe vachiti vari kunetsekana kuwana mari yekunze sechikonzero chekugara vachikwidza mitengo. Hatingarambi takatarisa izvi zvichienderera mberi.
Vachiwenga vashora vemapato anopikisa avo vati vari kukonzera kuondomoka kwezvinhu mumadhorobha vanotungamira nekuda kwekwavati kushaya hanya nezvido zvevanhu. Asi mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vati mashoko avachiwenga anoratidza kusada kutarisana nechokwadi chekuti hurumende yeZANU-PF ndiyo iri kukonzera matambudziko akawanda munyika kunyanya mumakanzuro emumadhorobha nekupindira kwainoita mumashandiro awo.
Zvinotoratidza izvozvo kuti havana hanya neupenyu hwevanhu vari mumadhorobha. Zvichaita chete tichasvika pakuti opposition ichatora masimba ese ewehurumende iwawo. Ndopa zvichabuda kuti utungamiriri unofanira kunge uchiita semudhorobha.
Vachiwenga vange vambotaura kune vamwe vagari vemumusha wepumula East mangwanani vachiitiko chekukurudzira kucheneswa kwenzvimbo kana kuti clean up campaign icho chinoitwa munyika pachishanu chekutanga chemwedzi wega wega. Vakurudzira vechidiki kuti vatsvage mikana yekuita mabhizimisi munyaya dzekuchenesa nharaunda kusanganisira kuita zvinonzi muchirungu recycling kana kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana kubva muzvinhu zvinenge zvakaraswawo nevamwe. Zvichakadaro, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change, CCC, muBulawayo dzapinda mumigwagwa nedzimotokari dzichitsvaga rutsigiro pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kumusangano uchaitwa nemutsigiri webato iri vaNelson Chamisa wekutsvaga rutsigiro rwemabyelection munhandare yeWhite City muBulawayo mangwana. Pakaitika mirizhonga pamisangano yakaitwa navachamisa kugokwe nekukwekwe iyo ebato ravo vanoti yakakonzerwa nevatsigiri veZANU-PF uye vamwe vanotyira kuti mirizhonga yakadai icharamba ichienderera. Asi vaFreedom Mrechu, sachigaro weboka revechidiki veZANU-PF mudunhu reBulawayo vati boka ravo rinoteerera vakuru vemusangano pakukoshesa runyararo.
Vanotaura kuti tisapi engage in violence as the youth league timobilize on zvakanaka kambeine murunyararo towards my election zedu bita 2023 kana kuti mabaya elections emusa 26. Saka zvakadaro isuso is the youth league tukambeina mpisi tukambeina murunyararo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri webato reCCC muBulawayo vaSwithe Nchirodza sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vari kuvhunguwo mudunhu reMidlands uko vaonekana nenhengo yebato ravo vamboneni Ncube avo vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF pamusangano wakaitwa navachamisa mukwekwe mukupera kwesvondo. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda vanoti vachamisa vatambirwa zvakanaka nemhuri yavaNcube uye chiitiko ichi chekuvaradzika chaitwa murunyararo kunyange hazvo pakamhenga pachibuda mashoko ekunzi mhuri yavaNcube yaiti haidi kuona nhengo dzebato reCCC parufu apa. Ngatinzwei huru kuru yataita navaSiwanda.
Aiwa, president vati ivo pavashanya kuvhongo endemidlands vaenda kunochema vachiratika mboneni Ncube whom he declared as a citizen and champion for change. Vari kuvadziwa zvikuru asi vanoti mhuri yavaNcube izive kuti Mwari vanavo Mwari vanga vanoziva zviri kuitika and vanoshuvira kuti dai zvichizoitika kuti nyika iwane rusununguko kuitira kuti upenyu hwamboneni husaite wakangorasikira chisipo vasanganazve nemwana wamboneni anonzi Nkosi Ncube and vakatai waka mwana uyu dai akachengetwa naMwari tichiramba tichiita basa raitwa nababa.
Takamboona mhuri yekwaNcube ichinzi yakadzinga nhengo dzebato reCCC parufu vachitaura kuti vaNcube vanga vasiri nhengo yebato iri. Zvafamba sei nhasi kuti vachamisa vazotambirwa?
Aiwa, zvamaonaka nyaya iyoyo hatisi kuziva kuti eno pakupi uye yanga yatanga nepichokwari nechekutika vachamisa mutungamiri webato guru RCCC vanga vari kumairo ikoko kutaura kuno nhasi vachifamba neutungamiri nedzimwe nhengozve dzebato RCCC nenyaya yekuti modeni aishandira kusunungurwa kweZimbabwe.
Mutauriri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vanoton chamisa Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare nestudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ raendesa gwaro renyunyuto kumutauriri weparamende vaJacob Mudenda richida kuti vamise hurumende kushungurudza varairidzi nekuvamisa mabasa vasina mihoro kwairi kuita senzira yekuvaranga nekutadza kuenda kubasa kwavaiita vachiti mihoro yavo yanga isingakwane. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
PTUZ yangi yakaronga kufora kuenda negwaro renyunyuto kuparamende asi izvi zvarambwa nemapurisa izvo zvazoita kuti vazotuma nhume negwaro iri masikati. Vachitaura nestudio 7 mushure mekuendesa gwaro iri munyori muPTUZ vaRaymond Majongwe vati vanoda kuti paramende ivandudze mutemo wePublic Service Act kuti uenderane nebumbiro remutemo wenyika. Vati kana izvi zvikaitika kodzero dzavo dzinenge dzave kuremekedzwa.
Mutemo ngaugadziriswe iwe vemaparlamentarians ngavagadzire kuti ave ne playing ground rinoita kuti vashande vehurumende vagone kuita inonzi pachirungu collective bargaining inova haisi kuitwa nevamusana vedu hurumende zvayaita cabinet zvayaita politburo zvayaita ikati vashande vanongopuwa nzungu ndizvozvo ikanzi vashande vachapuwa tenza ndizvozvo.
Vatiwo chimwe chavanoda kuti paramende iite kumiswa kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa varairidzi nevakuru vezvikoro avo vati vari kumiswa mabasa kunyange hazvo vakadzokera kubasa. Vanoti zvave kuitwa nehurumende zvave kutokanganisa dzidzo muzvikoro sezvo varairidzi nevakuru vezvikoro vave kutya kudzingwa mabasa.
Vashandi vadzokera kuchikoro takuti tichishanda ngatitaurirane muti wegore mari iwo wavo vakutanga futi kuenda muzvikoro kunochidzira maticha kuti wanga usipano pabasa yedzimaitanga anatamusasenda saka munhu ari kuda kuti vashandi vachatoshanda muzvikoro ndiyo hurumende yacho nekuti maticha adzoka kubasa.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri weZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni avo vati kunyange hazvo vakatora danho rekuti vadzokere kubasa musi wa22 mwedzi wapfuura. Bazi redzidzo yepasi riri kuramba richimisa varairidzi nevakuru vezvikoro basa vasina mihoro. Vati kusvika svondo rino pane vakuru vezvikoro 50 vakamiswa basa.
Tiri kuona kuti demo riri kufanisiwa richitema misoro yevakuru vezvikoro panguva ino tichihwazve kuti vakuru vezvikoro vari kutema vazhinji vari kunzi muri kuramba kutipa maticha varairidzi.
Vati vanotsigira danho ratorwa nePTUZ vachiti nhengo dzeparamende dzinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukatsika sezvo dambudziko iri riri munharaunda dzavanomirira. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomirira makomiti ebudiriro muzvikoro kana kuti School Development Associations and Committees vapani manokore vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti zvinhu zvave kugadzikana muzvikoro. Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varairidzi havafaniri kutya vachiti bazi ravo riri kutarisa zvikonzero zvakaita kuti varairidzi vatadze kuenda kubasa kubva pakavhurwa zvikoro musi wa7 mwedzi wapera.
Pari chino chatiri kungoita kama investigation tichingoona tichisoma mufaira remunhu kuti zvinhu zvake zvakamirawo sei toonawo kuti haazvechovanga nekodzero yekutanga asiri pabasa nenyaya yekuti zvazvakadai ngaenda kurufu kana kuti vanga vachigwara kana kutanga ari palivhu. Ndo maingvestigations anenge achingoitikawo. Kwozoitawo vamwe vanenge vakangotiwa haina nina kunga kuda kuuya kubasawo zvangu kungova kusada kuuya. Ivavo ndo vanenge vakuzonzi kune mhaka yei nenyaya yekuti iwo tachiti unofanira kunga uri pano pachikoro kudzidzisa vana dzidzo richienderera mberi.
Asi mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hapana ongororo inofanira kuitwa nekuti hurumende inozviziva kuti varairidzi vanotambira mari isingakwane kuti vaende kubasa. Varairidzi vange vasiri kuenda kubasa kubvira pavhurwa zvikoro uye vazhinji vavo vakadzokera kubasa musi wa22 kurume mushure mekunge hurumende yavimbisa kugadzirisa zvichemo zvavo pamwe nekuvawedzera muhoro Nea vamwe vashandi vehurumende varairidzi vanoda kupiwa mazana mashanu nemakumana emadhora ekuAmerica kuti vakwanise kuenda kubasa nekurarama zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvinoti zvawana rubatsiro kubva kuhurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope rwematikiti endege ekuti zvikwanise kuenda kumusha. Mumwe avo vachiri muRomania pari zvino vaKit Chitunhu, avo vanga vari kuita zvidzidzo zvepamusoro muUkraine zvekuva chiremba, vanoti pane vamwe vadzidzi vachiri kutadza kutiza kubva muUkraine sezvo pasina chekufambisa munzvimbo dzavanogara idzo dzakabhombwa mabhiriji pamwe nemigwagwa. Vanoti pari zvino vadzidzi ava vakachengetedzwa munzvimbo dzakachengetedzeka dziri pasi dzinonzi mabhanga. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichiri muUkraine zvikwanise kubuda sezvo hondo yenyika iyi neRussia iri kuenderera mberi. VaChitunhu vanoti vari kufadzwa nemabatirwo avari kuitwa nezvizvarwa zveRomania kunyange hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Update yeUkraine so far. Kune vanhu vachiri trapped Ukraine, so vana vasati vawanawana navabatsira ende vasikwanisa kuzvibatsira nekuti maroads ese nemabridge nemaevacuation points ese akabombwa. Saka vanhu vangofanana nevanhu paislands vasina ship inokwanisa kuya kuzovatora. Saka vachitaki ndovana kusumi. I think vanhu vanosvika 18 or 20. And also kune vamwe vanoshuma macities vasati vazikana kuti vakabuda here kana kuti vaistay. Saka vana ava students aya so far akaevacuatewa eZimbabwe ai recordations there about 120 or so, but it's a total in Ukraine tantiri more than 250. So at kuziyoti zvifamba sei
zvamira sei kwamuri imi muri muRomania pari zvino? Pane rubatsiro rwamawana here? Pane vamwe here vakakwanisa kuwana matickets ekudzokera kumusha?
But so far kune vanhu vatinga matickets ne government nemamwe mawishes arizma volunteers vakabatsirana nevanhu vekuembassy vakatenga matickets. Saka kune vamwe vakutoenda kumba nhasi, vamwe vachienda kumba next week. Saka I think kurongwa vacho kuti famba zvakanaka. And then it's for situation yekuRomania and also maplace in Poland vanova kutora rights because vanhu vekuno vari kubatsira zvechokwadi ende havana chisaruro vanhu vekuti kana even hurumende yedu chaicho idai yakwanisa kuvatendawo basa ravita nekuti hakuna munhu anochengeta mwana wemunhu kutora omupa kugara omupa chikafu omupa everything pasina reward. They're just doing it out of love, you know. So yeah, and also on the status news in Twitter, I think we almost wanna open news the situation in Ukraine every day. You can get a thing, English talent, each and every single day. So they can we you tell on Masala and Zimbabweans a concept with this from Ukraine.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muRomania vaKit Chitunhu vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Vanorarama neutachiona weHIV AIDS Mamutare vari kuchema-chema nenyaya yekutengeserwa mishonga inovabatsira yevanofanira kunge vachipiwa pachena. Mishonga iyi iri kutengeswa muzvipatara zvekanzuru nemari inosvika madhora mashanu ekuAmerica. Mutore wedu wenhauloidha mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe ari kuchema-chema nekutengeserwa mishonga mukuru wesangano revanorarama neutachiwana weHIV AIDS uye vari mukuru wesangano reFamily AIDS Support Organization FASO vaCasper Pound vanoti mari iyi yakatowedzerwa zvekare gore rino.
Tikuti Mutare City Council munhu kana achinge achiya kutora supply yake yemaARV iri kubhadharisa pari zvino yakwidza kubva ku$3 kuyanga iri kuenda pa$5. Saka tikanga tichitaura nezvekuaccesswa kana kuwanikwa kumushonga zviri nyore zvisikadhuri zvisikarwadzi, tikona kuti inenge iri nzira yekuvharidzira vanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV kuti vatadze kumwa mapiritsi avo zvakanaka. At the same time kudzorera zvinhu maitiro azviri kuitwa nehurumende kuti tinge tichikwanisa kuachivha macertain goals kana vamwe vanhu vachitadza kutora mushonga pamusana pekuti uri kudhura.
VaPound vanoti vanotarisira kuti mishonga iyi inge ichi kupiwa pachena muzvipatara sezvo inenge yakabhadharwa kare nemasangano akazvimirira oga.
Saka Mbare City Council ikanzu isiri kuona ukoshi hwazvo kuti vanhu vanofanira kunge vachimwa mapirizi zvakanaka kwaari iactivity yekuti vari kutoraiza mari nayo. Saka zvinhu zvisiri kutifadzisa vanhu vanorama nautachiwana hweHIV kuti hurumende iri kuedza painokwanisa pese kuti vanhu vanga vachimwa mapirizi pachena kubudikidza nekuti mapartners kusanganisira neNational AIDS Council vakatenga mapirizi on behalf of people living with HIV but vanoenda kuda kuondotora iwa akukuchaja.
Mutauri wesangano reNational AIDS Council kana kuti NAC amaya Madeleine Dure vanoti mishonga iyi haisungiri kunge ichibhadhariswa muzvipatara sezviri kuitika.
Ngoranga yatongozvita kunoko zvisina anozviziva kuti zviri kuitika kumusoro endo isakatogara titozvirova madundu ndichitotaura kuti enai munopiwa masupply enyu e3 months to 6 months necovid ino anoita zvataitaura. Saka kana imimi muchinzee bhadharai ma$5 izvozvo tinenge chireva kuti tii yeti ndinogona kupinda mufamasi ndikazvitengera do I have to go to the clinic? No. So tetisingadi izvozvo kuti vanhu vaende kuclinic kana kuhospital tinoda kuti vanhu vamonitwe.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru mudunhu reManicaland vachishandira muhofisi yegurukota redunhu rino vaEdgar Senza vati havo pane mari yemuripo ingangobhadharwa ingatove yekubata basa iri kwete yekutengesa mishonga.
Tichatanga taongorora bhajeti reMutare City kuti mubhajeti mavo minister velocal government and public works vakabvuma here kuti vatarise vanhu ma$5 vanouya kuaccessa maservices ari HIV AIDS related. Kana musina tovabatsira kuti aiwa apa muri kuita zvisiri izvo. Kana zvirimo taakuchibata mutemo wakaiswa nehurumende totaurira Ministry of Local Government and Public Works kuti ndo zvatawana so that iwo vachitibatsira on the way forward sevaridzi vemakanzwa.
Meya yeguta reMutare vaSimon Chabuka vanoti havana ruzivo nezvemari iri kunzi iri kubhadhariswa vanhu iyi. VaChabuka vanoti vachada kutanga vaongorora mafambisirwo ari kuitwa kubazi rezveutano mukanzuru sezvo vachangobva mukusarudzwa.
Hatisati tamboona chitemo kana dambudziko rekuti vanhu vari pachirongwa chemaARVs vari kubhadhariswa mari nevashandi vekanzuru. Kana zviriko tichigere kuzvinzwa asi ndichada kuzobatawo director wedu wekuyeoti kuti vatipe zvizere asi pari zvino ndinokupa kuti kwedu kuguta hakuna zvakadaro.
Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Lweda Moyo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezviro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 5397. Vamwe mazana matanhatu nevaviri kana kuti 602 vakawanikwa vaine denda iri nezviro wakare zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika kubva zvatanga denda iri vave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvisere zvine zana nevatanhatu kana kuti 238,106. Pavanhu vakawanikwa vaine covid-19 gumi nevapfumbamwe kana kuti 19 vana vechikoro gumi nevanomwe vari mudunhu reManicaland kuchitwo vaviri vari mudunhu reMatebeleland North. Vanhu vachiri kurwara necovid-19 munyika vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 5,267. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi kana hurumende yakazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevana vechikoro mazana mana negumi nevashanu vakatiza hondo yakonzerwa nekupinda nechisimba kweRussia muUkraine chasvika panhandare yendege yeNamdi Azikiwe International Airport iri muAbuja nasitishanu. Vadzidzi ava vakaburitswa muUkraine vachipinda muRomania. Vashandirwe muAmerica vakawedzera mabasa anosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 678,000 muna kukadzi, chimwe chiratidzo chakasimba chekuti upfumi hwenyika hune utano hwakanaka apo utachiwana hweOmicron huri kudzikira uye zvizvarwa zveAmerica zvakawanda zvave kubuda zvichienda kunoshandisa dzimari munzvimbo dzekudyira, zvitoro pamwe nemahotera, kunyange hazvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation iri kukwira. Gwaro rebazi rezvevashandi nemabasa raburitswa nhasi raratidzawo kuti uwandu hwevanhu vasiri kumabasa hwakaderera kubva pazvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4% kuenda pazvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%, kuwedzera kudzika kwakanyanya kwehuwandu hwevanhu vasina mabasa apo upfumi hwenyika hwadzoka kubva mukuzunzwa nedenda recovid-19. Munhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ese enyika, kunyangazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabwe yepasi rose neFIFA. Michael Kariati anotipa zvizere nezvenyaya iyi.
Kubva kuHarare kusvika kuBulawayo nekuZishavane, mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese. Manika Diamonds, iyo iri kutungamira makundano aya, ichange iri munzira kubva kwaMutare yakananga kumhondorongezi kunosangana neYada muBaobab Stadium mangwana. Zvakamira zvakadai, Dynamos iri kusimukawo muHarare kuenda kuBulawayo, uko iri kunokweshana neBulawayo Chiefs, iyo iri kungobaka moto yodzima zvekare. Asi murayiridzi wechikwata cheHerent House Kumbirai muti wekuziva ari kukumbira vateveri vechikwata chake kuti vauye muNational Sports Stadium neuwandu hwavo mangwana kuzobatsira kukunda Bulawayo City.
Ngavauye wakawanda wachipo rutsigiro because ndiro rubetsero rwatinotarisira kubva kwavari. Vakomana vakwanisa kutamba kana ivo vasvika, vanodawo kubatsirwa nekuvakurudzira kuti vatange vachiita manyokono.
Muti wekuziva anoti haasi kutarisa kuti Bulawayo City iri papi murongwa wePSL asi matambiro echikwata chake.
Tine tarisiro, hatitambi tichiti tinobuda, tinotamba titori netarisiro yekuti mamiriro akaita zvinhu, hatitarisi mamwe matemu, tinozvitarisa isusu kusvika tabudirira.
Harare City ine mutambo neFC Platinum kuzvishavame. Mutambo uyo munyori wezvemitambo Tedious Manyepo anoti kugona kunenge kudada inokunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatiomei asi unofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Asi Chicken In iyo iri pachinhanho chechipiri iri kutarisira mapoints ese matatu pamutambo wayo neZPC Kariba muLuveve Stadium nesondo. Zvekare musi mumwe chete apo Triangle neNgezi Platinum Stars idzo dzakasonana dziri kusangana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Nesondo, Caps United vs Wawa National Sports Stadium. Cranbourne Bullets vs Black Rhinos Baobab. Tenax vs Highlanders Sakuba. Pari zvino Manika Diamonds ndiyo iri pamusoro petafura yePSL nezvibodzwa, asi yakaenzana pamapoints 12 neChicken In. Asi chikwata chatora mukombe uyu hachichakwanisa kutamba muCAF Champions League mushure mekudzingwa kwezvikwata zvemuno makundano eCAF neFIFA kunze kwekunge gakava riri muZifa ragadziriswa nenzira dzinotambirwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemaby election dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno, uyo zviri kuitika kuUkraine uko kune hondo yakonzerwa nekupinda zvine chisimba kweRussia munyika iyi. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mutarisa misoro yenhau zvakare. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaConstantino Chiwenga vokurudzira veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoendesa gwaro renyunyuto kuparamende richichema nekwarinoti kushungurudzwa kwevarairidzi. zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvobatsirwa nehurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ose enyika kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rose neFIFA. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.